Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 Gumiguru kana kuti October 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asaramba achitaura zvinopesanisa vanhu munyika.
Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo, havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe.
Sangano reCenter for Natural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti izivise mazita evaridzi vemugodhi weBay Horse Mine kuChakari wakafira vanhu vazhinji nemusi wechishanu.
So tinoda kuti tiite ndava neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidzidzire nyaya yekuwana cost and water supply.
Meya vechitungwiza vaLove More Michael vanoti vachasheedza musangano mukuru kukurukura pamusoro pekuwanikwa kwemvura yeguta rechitungwiza nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro wenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko ari kukandiranwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kukonzera ruvengo mukati mevanhu munyika. Vanoti kubva zvaitwa sarudzo mamwe mapato zvikuru ezanupf nebato rinopikisa reTPC ari kutaura nenzira inoratidza kuti hapana bato rinoda kuti munyika muite hurukuro kugadzirisa boboto riripo rekuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Vaimbova munyori mukuru musangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti pane zvinogona kuitwa mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuva nechekuita munyaya iyi.
Hongu vahwande, pane zvakawanda zvinogona kuitwa uye zvina vanhu vakasiyana-siyana. Ini ndinoona zvikamu zvina zvezvatinogona kuita munguva inotevera iyoyo kuti tigadzirise nyika. Chokutanga ndechokuti ava vari kunzi ndivo vakakunda pasarudzo, ngavachitungamira nyika tione vavake vanhu vose vawane rarame. Ndo zvavakasarudzigwa kana vachiti ndivo vakasarudzwa, handizvo here? Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi. Chechipiri ndechokuti kukunda sarudzo kana kuti unzi ndiwe wakakunda zvine basa rakakura zvikuru, nokuti kuti uvake uchinda mberi unofanira kubatanidza vanhu vose munyika. Confusion imwe nguva yatinoona ichibuda kuutongi weZANU-PF ndeyokufunga kuti kubatanidza vanhu kuita government of national unit kana kuti mamwe mastructures anopropozewa navanhu.
Kuita izvi vanofanira kutangira papi, Dr. Mutata?
Kubatanidza nyika kunotanga pakuti mapato anopikisa ane kodzero yokurarama uyezve ane kodzero yokubatsira kuvaka kuvaka nyika. Mapato anopikisa havazi vavengi venyika. Panoda kuti hurumende ite recognize the right of multi-party democracy. Dai dzai mutungamiri weopposition ave mumuparamende imomo. Sunungurai vose vasungwa vakasungigwa zvematongegwe enyika. Pedzai huori.
Zvinoitwa sei izvi, Dr. Mutata?
izvi zvinoitwa kana nyika ichigara pasi nokutaura kuti nhamo dzinokonesa kuti tinde mberi tose ndedzipi. Ichi chakwende chiri kuhurumende yeZANU-PF kuti tidzokere zvinhu tinormalize ukama hwamaZimbabwe. Chetatu ndechekuti mapato anopikisa asi zvikuru batore CCC rinova ndiro rakahwina muparamende pachikamu chepiri, vanofanirawo kutenderana pachavo kuti vodini nesarudzo idzi dzavasina kugamuchira uyezve dzisina kugamuchigwa navashori vakawanda. Nhamo inogona kuitika ndeyekuti vanogona kupedza nguva vachichema kusvika 2028 vasina zvavanoita. Asivo vanogona kuita zvose zviri pamutemo kuratidza kunyunyuta kwavo kusvika vanzwika. Asivo vane basa guru zvikuru rokuratidza uko kumakanzuro kwavakakunda kuti ivo vanogona kutungamira zvakanaka uyezve vanogona kuita basa rakanaka. Muparamende vanogona kubatsira kuti miteme yedu igadziriswe kuti utungamiri neutongi hwejekerere husimbe munyika yedu. Vane basa zvikuru rokubata kuti mapato anopikisa ave nechiremera mukati menyika yedu.
Dr. Mtata, ko veruzhinji vangaitei, vangabetsera papi uye sei?
Chechina uyezve chokupedzisira ndechokuti vanhuwo zvavo maordinary Zimbabweans vanofanira kuona kuti matongerwo enyika haze mapato anopikisana chete, haisi nyaya yepartisan politics. Musi wa 2 September 2023 takaita musangano nevanhu vanosvika zviuru zviviri mazana maviri 200 tichiongorora zvanga zvaitika pasarudzo, chiti ko zvino isu sevanhu wonje toita sei. Tikatenderana kuti kukanya urangano matare akadai anofanira kuramba achindwa mberi. Saka tichadokoka rimwe dare musi wa 12 October 2023 kuti tirambe tichiita nhaurirano yevanhu kana kuti yatingati People's Conference reimagine Zimbabwe kuti tigogona kuramba tichikontributa pakuvakwa kwenyika tichienda mberi. Utongi husakarurama uhu hunogona kupera, asi hahugoni kupera kana vanhu wonje vasingatambi umwe noumwe jana rake. Ndizvo zvandinofunga avahwande.
Mutauriri avo vange vari Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunhare kuGeneva, Switzerland, nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anozvininipisa uye ane rudo sezvavanogara vachikurudzira vanhu munyika.
Asi ini nemi nenhuri yose yeZimbabwe, chokwadi chedu senyika mazira tinochiita ndeyekuti vaMnangagwa mutungamiri akazvininipisa ane rudo anokurudzira kuyanana nekuchengetedzana. VaMnangagwa havazvitutumadzi, havatuki vamwe vavanopikisana navo. Vanoita basa rokutuka nokutsoropodza tese tinozviziva kuti ndeve TCC. Mavhidhiyo akazara pasocial media dzese vachitaura mashoko akashata ekutsoropodza nekutuka nemunemo. Chero mukaenda chero paTwitter yavaMnangagwa munowana kuti vanhu veTCC vanenge varipo havapindurikana nhau imwe yekuvakwa kwenyika inenge yataugwa. Vanongovapo vachituka nokutsoropodza, asi hakuna musi umwe chete unopindura vaMnangagwa. Saka isu tinokurudzira vana veZimbabwe kuti isu ngatiteedzerei hunhu hwapurezidhendi wedu vaMnangagwa. Tive tinofamba murudo, tive tinofamba mukuyanana, tive tinofamba mukuchengetedzana mune zvakanaka. Ndatenda.
Mutauriri webato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hurumende iri kukumbira rubetsero kubva kumakambani emigodhi mudunhu reMashonaland West ichiti inoda rubetsero rwekubudisa gumi revanhu vanokorokoza vanofungidzirwa kuti vakatsindikirwa pakadhirika mugodhi wavaishanda vari weBay Horse Mine kuChegutu. Bepanhau reNewsday rinoti gavhuna weMashonaland West Amai Marian Chombo vanoti vanhu gumi vanozivikanwa kuti vakafa uye mitumbi mina yakawanikwa. Vanoti zvekare havazivi kuti vanhu vangani vari mumugodhi uyu, vachiti vakaudzwa kuti vanogona kupfuura makumi mana nevaviri. Sangano reNatural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti ibudise chokwadi chose pamusoro penjodzi iyi. Mukuru wesangano iri Vafarai Maguhu vanoti hurumende inofanirwa kubudisa chokwadi chose kusanganisa mazita evaridzi vemigodhi uyu, vachiti madzisawira ehurumende havasi kutevedzera mitemo yakadzikirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu vanochera zvicherwa munyika.
Dambudziko iyi hurumende nechikonzero chekuti ndivo vari kukurudzira zvinhu zvakaita sekuti mapoliticians vatore migodhi kwavari vari kuti its empowerment, kupa upfumi kuvatema. Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe, ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe kuti mugodhi unge wakasimba pasave nenjodzi kuupenyu hwevanhu vanenge vari pasi ipapo. Pane zvekare nyaya yemapila anenge akasiyiwa nevarungu pavanga vachichera. Varungu vaichera vachisiya mapila anosara akasimbisa ground pasi apa. Saka vatema kana vapinda pasi ipapo vanochera nemapila iwavo. MaChina zvekare ndozvavari kuita, vari kuchera mapila iwavo. Dzimwe nguva vanozovareplace nemapranga kana kuti vanozovaka nezvidhina. Asi structure inenge yatova weak, vanhu vanenge vatova munjodzi.
Mhosva inofanirwa kupomerwa ani apa vaMagu?
Tiri kuona chifederation chahenireta Rushwaya ndo chiri kumira mira ipapo, asi varidzi vemugodhi vanonzi vakatiza pavakaona kuti mugodhi uyu wawira vanhu vafa vakabva vatiza. Tiri kuona vana Henrieta Rushwaya ndo vamira mira ipapo, zvoreva kuti varidzi vemugodhi ivavo inhengo yeZimbabwe Miners Federation. Inova federation yemakoronyera, federation inoshanda nana Ubit Angel, ndo gold ramunozonzwa kunzi gold regold mafia, ndo mafia yacho vana Henry Tarshwaya vamuri kuona vari pamugodhi ipapo. Saka idambudziko guru rekuti hurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, ende nekuda kwaizvozvo tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, nekuti hurumende chairi kuda chete igoridhe. Kuti racherwa sei, zvinorevei kuenvironment, zvinorevei kuupenyu hwevanhu havana basa nazvo. Kupenalonga vanhu vari kungofa nanhasi uno, vanhu vari kufa vachiendeswa pasina asikotisa kupwanya vachifa. Vamwe vanofa nekuti vashayiwa oxygen chaivo pasi ipapo, vodzika vosvika vofira ipapo. So idambudziko rehurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, kuti paifanira kunge pachienda mainjiniya vachitarisa kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here. Mainjiniya haachatodi kuonekwa nekuti vanonzi vanokanganisa basa. Saka ndo zvatiri kuona izvende pacharamba pachifiwa yekuchegutu haisi kupedzisira, zvicharamba zvichingoitika kusvikira hurumende yaakuti iyo ngatiitei zvinofanira kuti zviitwe chaizvo. Munhu wese haafaniri kungoita emaina.
VaMaguru, chii chingaitwa kuti uwandu hwetsaona dzakadai hudzikiswe?
Vanofanira kuongorora vasati vapa rezinesi kuti munhu anokodzera here kuti apiwe rezinesi. Pagore pagore migodhi inofanira kuti itariswe kuti yakachasimba here, kuti vana vevamwe vadzike vachinochera goridhe iroro kuti vamwe vagopfuma nazvo. Uyewo zvekare nyika inenge ichifanira kuti izive kuti varidzi vemugodhi iwoyo ndivanaani, mazita avo ndivanaani, madirectors emugodhi iwoyo. Hazvifaniri kuti zvitsvairwe pasi pekapeti. Tinofanira kuti vazive vanhu ivavo, ende panofanira kutoitwa ongororo yakasimba, nekuti hadzisi mhuka dzafa idzi, vanhu, vanhu chaivo chaivo vane mhuri, vanhu vane mazita. Saka panofanira kuti paitwe ongororo kuti chii chakamboitika kuti mugodhi iwoyo usvike pakuwira. Ende mhuri dzine vakatisiya dzinofanira kupiwa compensation yekurasikirwa kwavakaitwa nevadikani vavo nekuda kwe negligence yevanhu varidzi vemugodhi iwoyo. Havafanira kungoregedzwa vachingomhanya voita kunga vasipo kana kuti vanhu vanga vari kungokorokoza vari vega. Kune varidzi vegoridhe ivavo, tinoda kuti tivazive mazita avo.
Avo vanga vari mukuru weNatural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata gurukuta reMashonaland West amai Miriam Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Meya veguta rechitungwiza vaLove More Michael vanoti vari kuronga musangano mukuru wekukurukura nyaya yemvura muguta rechitungwiza. VaMichael vanoti kushayikwa kwemvura muchitungwiza kunokonzera kuti vemabhizimisi vasaunza mabhizimisi avo kuguta iri, vachiti ivo nekanzuru yavo vari kupindudza mashandiro ekanzuru zvikuru sei munyaya yekuwanikwa kwemvura, zvehutano nekutakurwa kwemarara, uko vanoti kuri kusvibisa zita rekuta ravo.
Nyaya yedu tichatanga kumeka shuwa kuti chitungwiza iwe nzvimbo inozikanwa kuti iri nzvimbo ine clean environment. Chazvoreva ndezveizvi kureva kuti muchitungwiza nyaya dzemarara oro uchapa uyanga tida kuti lani nyaya haichina. Marara toimprova from kutakurwa kwavo from 1 day to 2 days madhamba tidi kuaona muchitungwiza. Marara kurasirwa pese pese hatisingachadi kuzviona, tinoti tive tichigara muguta rakashongedzeka. Tobva ipapo tine nyaya yekuti tivandudzoka agenda yedu yebuild back better. Tine mafacilities edu maclinics zvikoro zvedu tizvivandudze zvive zvichikwanisa kunge zvine maservices like for example kana tiri kuhealth, nyaya yeprimary health care inofanira kunge iri accessible kuvanhu, tichikwanisa kumeka sure kuti zvikwanisiro zvinotarisirwa nevagari vazviaccess. Tine nyaya yekuti tishange tichipusha nekugadzirisa nyaya yemasystems in place. Kuti kanzuro yevanhu tinoda kudigitaiza kanzuro yedu, maservices edu tinoda kumeka sure kuti taadigitaiza so that tinominimiza nekumitigeta nyaya dzecorruption. Tiplug maloopholes kuti kanzuro yedu vanhu vanyatsonzwisa kanzuro yavo vave nechivimbo nayo. Izvi tikuda kuzvitira kuti tisimudzire nekuvandudza nyaya dzetransparency neaccountability. So tichadila nenyaya yemarara, tichadila nenyaya yekuti nyaya yemarara tinoda kuti tivandudze guta redu kunge rakachena. Tichadila nenyaya yekusama systems in place yekuti hakuna anokwanisa kumanipulata zvinhu zvekanzo. Tichavandudzawo nyaya maclinics edu atinawo nekuvandudzawo nyaya yetransporting system kuti there's a lot of congestion muno muchitungwiza. Tichazama kuti tishande tichivandudza, uyezve tida kuchinja culture maitirwo ezvinhu pachitungwiza. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, we in the public service. Mupublic service tirimo mukuseva vanhu, hatimo mukuda kuzviseva isu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatida kuti tinge tichishanda tichichinja the way of doing things, tikwanise kuunza or kuinculcata a new culture mukuita kwezvinhu zvedu.
Meya Michael, mwedzi uno waOctober chii chamakanangana nacho imimi nemakanzura enyu echitongweza? Ndezvipi zvamuri kutarisana nazvo kuita mwedzi uno waOctober?
Muchaona mumazuva mashoma-shoma anotera mwedzi, tira kuita tine maindaba maviri atira kuita akanangana nezvinhu zviviri. Chekutanga munoziva chitungwiza 43 years after independence, uyezve iri nzvimbo ine the third largest urban population munyika, haina its own source of water, ikurarama nokupuhwa neHarare. So tida kuita in water, a water indaba kuti we need to have a lasting solution kunyaya yemvura, nokuti nyaya yemvura ndo kunobereka mamwe matambudziko akafanana nenyaya dzeperennial sewer problems. So tikange tisina constant water supply, the problem yeperennial sewer problems haiperi. So tida kuti tiite indaba ne all stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidile nenyaya yekuwana constant water supply. And apart from that, tidile nenyaya kuse kuzova munoita nyaya yemvura. It's one of the mapu factors ano attract even munhu ada kuinvesta munzvimbo, ada kuisa kambani yake yemanufacturing. Kana kusina mvura zvinodzorera vanhu kumashure. So imwe nyaya tinoti kurukure nezvayo nema stakeholders kuchitsvage solution inyaya yemigwagwa yedu haina kumira zvakanaka. Mukada kutarisa outside Harare Bulawayo Chitungwiza ndo imwe nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Bati zvatiri kuwana kubva kuzinara zvishoma kwazvo asi kuenderana nezvatinazvo. So tinoda kuti vagari vange vachinzwisisa mastakeholders ange achinzwisisa, toita kukanyaurangana, toita kuti tionesane kuti how do we move forward, tivandudze migwagwa yedu ive trafficable, tidhile nenyaya yemvura. Munoziva kana pasina good road network system, vanoisa mari or mainvestor haakwanisi kuuya munzvimbo yedu. So tinoda kuti tiite come up with ma solutions anoita kuti guto redu riendere mberi mune zvakanaka.
Indava iyi munoda kuita zvarini, Mayor Michael?
Tichapedzisa, pane maprocesi atiri kupedzisa secouncil kureva kuti October watiri kupinda uyu. Tofanira kuti tinge tine nhaurirano nemastakeholders yeindava yatichatairi indava yekukurukura nyaya idzi mbiri idzi, nekuti inyaya dzakakosha dzine chekuita neugaro hwevagari.
Avo vange vari meya vekutare Chitungwiza vaLove More Michael vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi.
MuNewsday, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA iri kushorwa zvikuru nevamaindastry avo vanoti ZIMRA haisi kuita basa rayo nenzira, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vapedze nguva refu vakamirira kudhindirwa magwaro avo pamabhodha. Izvi zvakataurwa nomutevedzeri wasachigaro cheZimbabwe National Chamber of Commerce weHarare vaAmiel Matindike.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7, ndinoitwa Melini Musona. Kutsvaga baba vangu vanonzi Neftari Musona, vakatisiya tichiri vadiki. Vakaenda kuMozambique, vakabva vachiti ndokuenda kuMozambique kubasa. Kubva gore iroro ravakabva hatina kubvira tavaona. Ndiri kuvatsvakawo, vanozivawo history yavo vanongondiudza. Munondibatawo panhamba dzinoti +27 76 11 05 93 5.
Nzwai kamukoma tanonoka, maswira sei. Chinhu chiri kunetsa ndichocho, mukoma Hande neyana mukoma Jonga, chekuti mukuru wenyika chai chai, anonzi mukuru wenyika, anomira kutaurira nyika yese kuti hakuna chichaitwa, hakuna kutsika madziro. Ko kana akahwina akazviri pachena, ane masapota achizva kuti anodiwa munyika, ko chiri kumuvhundusa chii kuti vanhu vadzokere kuno kumaelection kana kuti vaite nhingirikiri vagare pasi? Mukuru uyu ari kunyumwei zvinovhundutswa nyika dzese kuti sei ari kunyumwa? Atisi vanhu vadiki vana veZimbabwe zvika kuti zvokusura chivhundutswa nepfuti zviya zviya zvinezvekudhara zviya zviya. This time tiri kutopinda mustreet ende tiri kutopinda tiri kutoti mabhodha tiri kuvhara. This time ende tiri kutonhingirikira chaizvo chaizvo. Ende kana tichiita 5 years tichiita izvozvo, tichapedza 5 years ende munangagwa achatonga, asi kutonga kwachoka achatonga achichema. Nyika yacho ndizvozvo zvokuswera achidzingirirana navanhu izvozvo. Kana akahwina kose ari kuswera achisunga vanhu achimbunyikidza vanhu. Be careful varume vefazi, da kuvataurira chokwadi, vakomana vari kushandiswa vefazi avo. Nyika ikangoenda nepamwe kuti yanaka chete, ticharamba takashinga. Asi nyika ikaita zvakanaka, tichatsvagana kusvika tavanana nomumusena nomumwena nomumwena tichatsvagana. Taihenyu zvamuri kuti vashandiswa muchitsvaga kudya nenzira yeropa revamwe vanhu. Tichatsvagana, don't worry. Chandokurudzira vana veZimbabwe, musaneta, ngatiregei kuneta. Handitambei tichirwisa kusvika tavana rusununguko. Ndatenda mazviita. Baba chinokurei. Amen.
Makadii kuashamararo Studio 7 sangisa vateereri. Ndadambotsigirawo murume uyo atanzi vari kutungamira nyika yezvinoizvi vavezana vamadhikitekita ichokwadi. Nomutsigira zvokuti wachamisa hongu wakaedza nepaanokwanisa napo. Asi zvaari kuita izvi zvaangakwanisa kubvisa mhandu dzakaita seidzodzizi. Ndinoti da vatotsvaga imwe wei maonaka yekuti vakwanise kuti vabvise vanhu ivavavo. Nokuti kada kuitawo zvokutaura-taura chete hapana chinobuda. Kana gore rese rinopera, 5 years dzinokwana futi, ne5 years futi dzinokwana futi, asi munhu anenge akwanisa kushandisa chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vaiva vazive kuti ii vana vagumbukawa. swano chijwa maitiro avo ehe ha ndo mashoko angu je
Hello, Studio 7, Strong Guns Don't Find Msona, Dr. Goba Bongan on the Neftal Msona. Vaga end and in 2 years, Vajitorgenda of Mozambique, Mutrakabasa. Vaga end and Shamaria over Nova Sivau, Kanavanuza, Isria, Opoari, Kanoti Pavari, Kana Evo Vajizins, Wangawandi Baja, but number is not +27714294370 ndo tsokorodza zvakare +27714294370
aiwa uya nanzi ponya tu ndiwe ZBC muruma nanzi ponya ati anotaura na Bozhongora na KB constable ponya tu ichi ndiwe ZBC ngasakazi mutoro wemapurisa mutoro we ZBC Pakafoni rona Bozhongora kwa mtare kitu nchaka sofa 10 years ago akutaura Yesu semapurisa toongorora kutosimudza murume mberi nekuzasi kutaura zvakapusa uyu mutauriri wezbc kweruti mutauriri wemapurisa
maskura here pastudio 7 tinotenda nemanzwa muri kutipa manzwi yakanaka manzwi ekuti taurira zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe eya ineni ndinobabva kanyi kwemene ndoda kukomendawo pane zvakaitika ndinobva kanyi kwatamandai mudiriro mudiriro ndoda kutaurawo pamaringe nezviri kuitika muzimbabwe zvekudonha kwendege nevanhu vekuindia kunze kwenyika vechemuzimbabwe zvitora mari vane vezimbabwe tichingochema sekune sikati Saka amunangagwa vari kuti havasi kuda varungu asi vari kubvisa kuindia vachiunza kunoko vanhu vatemai kana kuti varungu
imi vanhu vezanupf siyai system yenyu yekuti pese pese vana vezimbabwe vari kufara vakuda kuvaka nyika hatisi kumbofara plus hatiwirirani nemi tikuda election itsva election yakajeka kana imi musingati nebato renyu regai vanoita vaite tine mapato akawandisa ngaaite election imi musipo tagara hatina basa nemi kuti ndimi problem yezimbabwe regai vanoita vaite zanupf haisiwo bato regari muzimbabwe election yaitirwe zanupf ndizvo vana vezimbabwe regai vanoda vaite kana musingati imi regai nebato renyu
ini choto ndinedzaka handitoshaya kuti ZANU-PF inongotsigira kana kuti inongokakavara chairi kukakavara ndikutochishayiwa ino inogoramba sei kuti sarudzo dzidzokororwe ingava ndo vakanaunza vano vakati kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka tinodzokorora musi wa 2 November 1 saka apa chii chakukonesa kuti dzirege kudzokororwa ngadzidzokororwe kana vakahwina ka vanongohwina ka futi kana vakahwina asi kana vasina kuhwina ka ndopazvichaoneka futi zvekare kuti havana kudi havada kuhwina vakabirira and zveshuwa vakatobirira sarudzo ngadzidzokororwe ngadzidzokororwe sarudzo vanhu ava ka maitiro avo haana kunaka tatoenda hangu westudio 7 svitsai shoko iri kwaari ed kuti wakati iwo musi wa 2 kana zvisina kufamba zvakanaka musi wa 2 sekudzokorora sarudzo saka pauri kuda kuzama kuita sei kana uchiramba iwe kana kuti ZANU-PF ichiramba muri kuzama kuda kuti chii hatina kugutsikana rabirira ngatidzokororei sarudzo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vajimmy carter vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 99 nezuro vakata ndivo mutungamiri weamerica wechimakumi matatu nemapfumbamwe 39 vakata vakatambira matsamba ekuvakorokotedza anoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 17,500 mumashoko avo kuna vakata mutungamiri weamerica vajoe biden vakati vakata vanongova mweya nemwoyo wevanhu veamerica vachiti ivo nomudzimai wavo varikunzwa kukudzwa zvikuru mukushanda kwavakaita navakata ndiri muwashington dc ndini taronoka wande ndichikusiyai muri mhoko macris gande nenhau dzeisindepele